Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikunguru 23, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutangano wanga wakanangana nevarayiridzi vanorarama nehurema, saka vanhu vanga vachitaya kuudza vamunangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera. Vari kutadza kuti basa ravo vari kuti zvakanaka, nekuti vanoshanda vamwe ivo vagone kushanda mishonga yavanonidha. Vamwe vanoite usvope vanoda mafuta ekuzora, zvinodhura.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasangana kumahofisi avo emunhu Mutapa nenhengo dzerimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vagari vemubulawayo voita maonero akasiyana panyaya zviri kuitika mukanzuro yeguta ravo, vamwe vachiti zviri kukonzerwa neuori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusaro rarudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasangana kumahofisi avo emunhu Mutapa muHarare nenhengo dzerimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ dzinorarama nehurema, vachinzwa nezvematambudziko ari kusangana nevarayiridzi ava mukuita basa ravo. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vafadzwa zvikuru nekutambirwa vachipiwa nzeve nemutungamiri wenyika. VaMajongwe vanoti vaMunangagwa vavimbisa kutarisisa zvichemo izvi nekuona kuti zvichagadziriswa. Vanoti zvimwe zvezvinhu zvanzi navaMunangagwa vachagadzirisa nekukasika kuwanisa varayiridzi vasingaone makombiyuta ekushandisa panguva iyo zvimwe zvichemo zvavo zvinenge zvichigadziriswa. VaMajongwe vanoti panyaya yemihoro mutungamiri wenyika azivisa kuti zvinhu zvichakaomera nyika. VaMajongwe vaperekedzwa kumusangano uyu nemunyori anoona nezvenhengo dzinorarama nehurema muPTUZ vaAbiot Moyo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri vaMunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu. Tabata vaMajongwe kuti tinzwe kuti zvii zvabuda mukusangana kwavaita nemutungamiri wenyika.
Mutangano wanga wakanangana nevarayiridzi vanorarama nehurema, vasingaoni, vanofamba nemawheelchair, vanoshandisa midondoro, vanorarama upenyu hwakaomarara zvikuru nepamusana pekuti vanhu vane dzimwe nhengo dzemuviri dzavo dzisina kunyatsoita zvakanaka. Saka vanhu vanga vachitaya kuudza vaMunangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera, vari kutadza kuti basa ravo vari kuti zvakanaka, nekuti panoshanda vamwe ivo vagone kushanda, panonanga vamwe kumaricho ivo vagone kuenda kumaricho, mbari dzerenda vagone kudzibhadhara, mishonga yavanonidha, vamwe vanoite usvope vanoda mafuta ekuzora, zvinodhura. Saka vari kutadza kurarama upenyu hwakakwana. Saka vanga vakauya kwatiri vachiti dai PTUZ inova inovatungamirira yafacilitata musangano navaMunangagwa, zvinova ndo zvataita musangano iwoyo. Taita for 2 hours tacommunicata zvichemo zvavarayiridzi vakadai kuna purezidendi. Pane zvatapiwa, pane zvatawana nezvimwe zvinofanira kugadziriswa, zvataongorora nekuingenza mamwe maministries.
Zvii zvamapiwa?
Chiripo ndoda kuti purezidendi vakonsidha kuti varayiridzi vanoda malaptop vachavatsvagira, hongu havagoni kupa vese ka1 asi vachavatsvagira. Poita dzimwe nyaya dzakaita dzekuti masenzi vachakwanisa kuwana rubatsiro. Poitawo zvakare nyaya dzekuti vari kuda kuita zvekurima vanokwanisa kuwanawo access. Zvinhu zvakawanda zvatanga tichitaura nezvazvo, zvati kuona kuti dialogue iyoyo inogona kuvabatsira, nekuti vamwe vacho varayiridza vane maaids avanavo. Zvichemo zvevanhu vavanoshanda navo kuti vakwanise kuita basa ndozvatakwanisa kuwanawo kuti zvikwanise kuongororwa nekugadziriswa, nekuti zvimwe zvavo zvanga zvatora makore zvisina kugadziriswa. Tasvitsa kuna purezidendi kuti sei tisingawani vatungamiri vezvikoro vanorarama neurema vakawanda ivo variko ende vakawanda kuti vanogona basa.
Ko, nyaya yemihoro maikurukurawo here napurezidendi?
Vataura vega vakati vari kudawo magrant zvinoita kukinya nekunamibhia kuti varayiridzi vanorarama neurema ngavakwanise kupuhwa magrant. Saka zvinhu zvekuti vamunangagwa vacho vataura kuti vachazvinzvera, vachazviongorora and we hope kuti tichawana positive response from this engagement.
Makanga makaisawo gwaro renyunyuto yenyu kune mutungamiri wenyika, inyaya yemabatawo here zvakare nhasi?
Nhasi tanga tichifokasa nenyaya yemateachers living with disability chete, nekuti anguva tikada kudziunidza zvese ka tinopedzisa tagadzira chiutsi tobva tatipfungaidza tobva tatadza kuona kwatiri kuenda. Zvichemo zvedu zvatasvisa zvanga zvakanangana nekurarama kwevarayiridzi vakadai. Vataura nyaya dzavowo dzekuti mihoro yavo haisi kukwana, vakati vachaongorora nyaya iyoyo asi vaburitsa pachena kuti pane machallenges ari munyika. Asi chikurumbisa kuti vataurwa nevarayiridzi ava zvasvika ende vamunangagwa vacho vazvinzwa pache zvavo.
Avanga vari munyori wesangano revarayiridzi reptuz varaymond Majongwe vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vagari vemuvulawayo vari kuita maonero akasiyana-siyana panyaya zviri kuitika mukanzuro yeguta revulawayo. Vamwe vachiti zviri kukonzerwa neuori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusarura rudzi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutauro unotyisa wakasimudza musoro zvichitevera danho rakatorwa nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe Kamparami rekumisa basa munyori weguta vaChristopher Dube masvondo mashoma apfuura vachivapomera mhosva dzakati kuti. Izvo zvakapa kuti vamwe vatsigiri vavadhuve vabude pachena vachishora vaKambarami, vamwe vachiti sezvo vaKambarami vari mushona vaifanirwa kubva mukanzuru yeguta, vachiti verudzi rwechindevele chete ndo vanofanirwa kupinda mukanzuru iyi. Izvo zvakaita kuti zvinhu zvishate, vanhu vakawanda vachisimudzira nyaya yerusarura rudzi, asi vamwe vachiti dambudziko reguta raikonzerwa neuori huri mukanzuru. Meya weguta vaSolomon Mguni vakazopindira vachimisa kumiswa basa kwavadhuve, asi vakati nyaya iri kupomerwa vadhuve inofanirwa kuferefetwa nemazvo. Mutungamiri wesangano reHabakuk Trust iro rinoshanda mukuvaka runyararo muvanhu vadhumisani Ngomo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yerusarura rudzi yakasimudzwa nemakakatano aya ine chekuita nekusagadziriswa zvizere kwenyaya yegukura hundi uyewo kusarira kumashure kunonzi kwakaita matunhu ematevereland.
I feel kuti nyaya iyi we have to look at my historical imbalances as well. Kune nyaya yekukura hundi, kune nyaya yemarginalization. It's important kuti look at these issues deeper as well. If we fail to kadzidzisisa my issues are, it would be very difficult for us se vanhu vebulawayo to move forward as a people. So in order to move forward you need to look at the history yetu nema past injustices as well.
Mudzidzisi wezvekuvakwa kwerunyararo nebudiriro vaDonwell Dube vachitaura semuongorori akazvimirira vanoti panoda kunyatsokuitwa tsvagurudzo yakakwana yekuti makakatano ari kuitika aya ari kunyatsokonzerwa nei, vachitiwo nhoroondo yekuve nezvichemo zvisingagadziriswi nehurumende zvinhu zvinogona kuve zvezvimwe zvikonzero.
Nyaya idzi dzinoda kunyatsogarirwa pasi zvonyatsoitwa inonzi conflict mapping. Tonya somepa kuona kuti madynamics ese ezvinhu zviri kuitika abuda. Inyaya here yekuti vanhu vave more conscious neidentity yavo kana kuti the identity issue iri kushandiswa kuda kugadzirisa maissues akara aripo. Saka tokona kuona kuti inogona kunge isign yekuti my deep seated issues asvika papoint yekuti akuda kuti achinyatsotarisiswa po attention yakakodzera.
Munguva pfupi yapfuura boka remadzimai AMDC mudunhu reulawayo rakashora kwarakati kukurudzirwa kwekupesana kwevanhu pachishandiswa marudzi kuri kuitwa muguta iri. Mukuru weAffirmative Action Group muulawayo vaReginald Shoko vanoti sangano ravo rave nenguva richitaura nezveuori hwavanoti hwave nenguva huchiitika. Asi vaShoko vanoti vanoshora zvikuru nyaya yekupatsanurwa kwemarudzi.
kuchine ya bumbrua and is real. Tufango wakona to batana say tichi addressa because ino affect Bulawayo yose. Kerufa kwa kuziwa zucho kwa adutu Bulawayo is a metropolitan province. You find everyone. You find Kalanga, Fenda, Shona, Tonga. Tuwa nikuwa na mbrua. Saka kana tichi kuisa corruption, gatsa kuisa corruption, titaka tausa tufa kupine kupi. Because Jemaruz azidika ni mnika kata sedu. Tumkwansa kutangisa moto wasungazo kwa nisi kupi kupeza.
Mufundisi uye vari mkuru wechikwata chinonzi Save Bulawayo campaign icho chakaita msangano nezuro waikurudzira kuti makanzura eBulawayo abviswe kugadzwe commission va Angliston Swanda vanoti vakurudzira nyaya yerusarura rudzi
vanhu vane ma frustrations avo from the past panyadze kukuraundi and other issues zisina kugadziriswa saka ine ma platform akadai vanhu vanowanzo burisa zuri mukati mavo and it's normal but isusu nyaya yedu haine nezve marudzi tiri kudira nenyaya ye corruption outright corruption time when ama councilor no washona by origin bana alderman Hlalo bana alderman Makeup Rampofu and others atina kumbofira taita dambudziko rakadai dambudziko iri rauya izvinezvi because of corruption.
Mukuru weBulawayo Progressive Residents Association wa Ambrose Swindi vanotiwo zviri kuitika mukanzuro yeBulawayo hazvinei nerusarura rudzi asi kuti huri. VaSwindi vanoti zvakakosha kuti makanzuro asati asarudzwa vave vanhu vanozikanwa hunhu hwavo munzvimbo dzavanogara. VaSwindi vanotiwo zvakakosha kuti vagari vasarudze zvine uchenjeri makanzuro avo kuitira kudzivirira huri kana kutadza kuita basa nemazvo.
Before we blame councillors, my residents are not a good as zibe kuti vatota city father. Vanota kusarudza munhu anokozoro zvakanaka, ane track record yakanaka. As we speak now, kune ma councillors apo. We have never been leaders in any way in society. Havazivi kuma residents, kana kuita chairman eberal society yaicho, kana even kuita chairman wechikoro, hazvisati zvaitika.
Vanhu vane chitsama vakataura pamusangano wanezuro vakaratidza kusafara nekutadza kuita basa nemazvo kuri kuitwa mukanzuro iyi, izvo vakati zviri kukonzerwa nehori. Mumwe mugari akangozvidoma nezvari kuti amai moyo vakati vanoda kuti pave nekomisheni vachiti pave nenguva yakareba makanzuro eguta reBulawayo achinongedzwa munyaya dzehori. Vakambo vemutevedzeri wameya weBulawayo vaGift Banda vakambomiswa basa vachinenedzerwa hori asi vakazochenerwa nedare reHigh Court. Murwi wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra valinganiso Nyati vanoti nyaya yehori haifanirwi kuve inopinza zverusarura rudzi mukati.
Ku instigator tribalism pakati pevanhu chandokumbira ndechokuti vanhu veZimbabwe ngavabatane. Inini I will take this issue kuenda kwangu kwandakaita kuhondo. Baba Nkuma vakatidzidzisa kuti vanhu vangu I'm not fighting the color of a person and sukurwisa tribe yemunhu.
Vachinyora paTwitter mumwe wevatevedzeri veMDC vaWelshman Mwewe vayambira vagari veBulawayo kuti vasaite pfungwa yekuda kuve necommission muguta. Vachiti izvo zvinogona kudzorera kumashure budiriro yeguta. Svondo rapera, hurumende yakatumira commission yevanhu vashanu kuti iite ongororo yezviri kuitika mukanzuro yeBulawayo. Commission iyi yakapedza basa rayo nezuro uye zvakabuda zvinotarisirwa kuturwa munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya yeBulawayo, mutevedzeri wemunyori wezvematunhu muMDC vaClifford Hlachiwayo vanoti havaone hurumende ichishandisa masimba ayo mukutora guta reBulawayo kuburikidza nekudzika komisheni inofambisa mabasa eguta iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yekomisheni iyi. VaHlachiwayo vaudza Rachel we Studio 7 kuti makanzuru anofanirwa kunge ari pasi pevanhu vakasarudzwa.
Chekutanga chatinofana kuziva semhuri yeZimbabwe ndechekuti hurumende haina mvumo yekuisa komisheni kukanzuro. Mutemo wedu wenyika unotaura pachena kuti makanzuro anotungamirirwa nevanhu vakasarudzwa nevanhu. Zvichireva izvo kuti makanzura kana makanzura ndo anofana kutungamirira makanzura. Saka zvatiri kuona zvekuti hurumende iri kuda kupindira munyaya dzezvematongerwo ematunhu zvinhu zvinokatyamadza zvikuru kana nyika yakatarisana nematambudziko yakatarisana nayo. zvatinotarisira tiona Zimbabwe nezvekuti kana nyika yakamira zvakaita seizvi, tinoona hurumende ichimira mira kutarisa nyaya dzemagetsi. Vanhu izvezvi vanoona magetsi 2 hours, 3 hours usiku. Magetsi akuita zvekusvikira vanhu usiku sevaroyi. Zvinhu zvinoshamisa kuti hurumende aisvikisa commission kuona kuti chii chiri kutambudza bazi rezvemagetsi.
Kune vamwe vari kuti izvo zviri kuitika mukanzuro yebhuruwayo zvokuti mune nyonganyonga vanhu vachinetsana, zvinopawo mukana wekuti hurumende ipindire kuti izvo imimi muri kutadza kufambisa basa rekanzuro zvakanaka.
Kutori nenyonganyonga inotyisa munyika, nyonganyonga inotyisa. Mari yenyika iri kubiwa, iri kudyiwa semushonga wamuzana. Mari yenyika iri kuenda, hapana accountability. Zvinhu zvese zviri kuenda, hakuna kana inonzi nyonganyonga inotaurwa kuBulawayo. Zvinhu zvese takagadzirisa kutaura kwandiri kuita kuno kune zuro. Kanzura yeBulawayo yakaita musangano wayo unonzi special council kudzeya nyaya iyoyo, vakabuda nezvisungo zvavakabuda nazvo. Zvatinoti isusu sevanhu veZimbabwe tinotenda zvikuru, nekuti meya vedu vaSolomon Mguni nadeputy wavo vatinashe Kambarame vakwanisa kutungamirira kugadzirisa kusawirirana kwanga kwabuda kuripo. Asi zvatinokurudzira isusu ndezvekuti zvavanenge varonga ivo seguta ndo zvinofanira kunge zvichienda mberi, nekuti mutemo wenyika unotaura pachena kuti ivo ndo vane mvumo yekutungamira maguta avo.
Muchiri kuyeuka imi kuti munguva yehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakambomisawo zvakare makanzura MDC vakaisa makomisheni ekuti arane makanzuru. Hamuone zvakadaro zvichiitika here zvakare?
Isu takatina kutarisira izvi kuti zviitike, nekuti mukatarisa utungamiriri hwanga uripo panguva yacho kunyaya kubazi rezvi kutoka kumatii unorero kwa government, vana vachombo nevana kasikuwere vanhu vanga vasina huruzivo rwakanaka rwokufambisa basa zvakanaka kunyaya yeizvi. Asi vaJulai Moyo kutanga kwavakaita basa neexperience yavanayo munyaya dzezvematongerwo ezvematunhu madiki zvinoratidza kuti vaJulai Moyo vanga vasiri munhu wekuti vangasvika pachidanho chakadaro. Kusvika pari zvino handifungi kuti vaJulai Moyo vangatora danho rakadaro, nekuti munhu agara munyaya dzelocal governance, munhu anoziva mitemo dzezvematongerwo ematunhu. Saka hatitarisiri kunge zvakadaro zvichinge zvichiitika.
Mutevedzero wemunyori wezvematunhu mubato reMDC vaClifford Hlachiwayo vachitaura vari parunare muHarare naRachel Tove Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Magetsi adzoka muVenezuela zvichitevera kuenda nezuro kwemagetsi aya matunhu mashano enyika iyi. Izvi zvaziviswa nehurumende. Kudzima kwemagetsi aya kwakatanga masikati nezuro, izvo zvakaita kuti motokari dzitadze kufamba, zvakapowo kuti vanhu vashandise zvitima. Vanhu vemunyika iyi vakashayawo mvura, uye zvakanga zvisiri nyore kuti vakwanise kutenga chikafu sezvo makadhi avo ekumabhanga akanga asingashande nepamusana pekushaya moto wemagetsi. VaBoris Johnson vadomwa nhasi semunhu akunda musarudzo yekutsiva mutungamiri wenyika iyi amai Theresa May avo vanga vachitumira muBritain. VaJohnson vadomwa nebato ravo reConservative Party. Zvichitevera kudomwa kwavo, vaJohnson vari kutarisirwa kunogadzwa mangwana semutungamiri weBritain namambokadzi wenyika. VaJohnson avaimbove mutori wenhau uye vakamboita meya weguta reLondon, munhu agara achida kuva mutungamiri wenyika kwenguva yakareba. Vanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani vapisa nzvimbo iri kuitirwa urongwa hweEbola kumabvazuva kweDemocratic Republic of the Congo. Vanhu ava vanonzi vapinda muzvivakwa izvi ndokuba zvinhu uye vakasiya vaputsa midziyo yakawanda. Mm-hmm. Nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kudhura nekushomeka kwemafuta yekufambisa dzimotokari inonzi yave kupa kuti mitengo yezvinhu iwedzerwe ukuwo vashandi vasiri kuwedzerwa mihoro yavo. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vayambira vanhu kuti mitengo ichawedzerwa muzvitoro sezvo mafuta ekufambisa dzimotokari akawedzerwawo nezuro.
Kana takanangana nesekta yeretail, kazhinji kazhinji mutengo wemafuta kukwira kwawo kana kudzika kwawo, impact yawo kazhinji nekushandiswa kwanga kushikwa nekudiwa kunoitwa mafuta edzimotokari. Uri pachikamu chiri between 4-10% as a cost to the business. Uye vazhinji yezvinezvi makambani vari kugadzira zvinhu havachakwanisa kunge vachidhirivhara zvinhu kuzvitoro, vaakuti vezvitoro ngavauye vachitora voga. Saka izvozvo zvinozoita kuti cost inge ichikwira kune business reretail kupfuura the general 4-10% yandataura, ichizokura kusvika kuzvikamu is high as 30% to the general cost of doing business in the retail sector.
Vamutashi vanotiwo vamwe vana muzvina zvitoro vatoregedza kutengesa zvimwe zvinhu nenyaya yekushaya magetsi.
Mukatarisa mashopu ari kumarokesheni, mazhinji vachona havasi kutokwanisa kunge vachitengesa macold chain products nenyama nepoultry products. Nechikonzero chekuti mafiriji haakwanisi kunge achiranwa nemagenerator, uyewo zvimwe zvinoda kunge zvichigara panotonhorera zviri kunge vamwe havachatohodhi, havachatounzi. Saka izvozvo ndangati ndo imwe zvinozoita kuti the general cost yebusiness inge ichikwira.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanotiwo kushayikwa kwemagetsi kwave kuita kuti kuita bhizimisi kunetse.
Tiri kukomeswa zvikuru nekushayika kwemagetsi. In that mafactory edu especially during daytime hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semazvese, zvokutoti mafactory vaakutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate.
Capacity utilization in the last few weeks yadzika zvikuru, zvokutoti pamwe tichaona tadzika below the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications aanenge ari kutaridza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Mumwe muzvina bhizimisi vaGilbert Muponda vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Ipapa blessing pakati womi nekuti nyaya iri kunetsa ndeyekuti magetsi anoshandiswa nemunhu wese ari muindastry. Saka kushayikwa kwavo kunotokonzera kuti munhu azopedzisira aakuita mamwe mabhinda uko akafanana kutsvaga generator, zvinoreva kuti izvo ane additional expenses. Kuitawo fuel yacho chinhu chinopinda mualmost everything has to be transported. Saka ipapa panenge paita challenge yekuti vana muzvina bhizimisi vakatarisa nenguva yakati womei.
Vaenderera mberi vachiti mutemo unofanira kuwandudzwa kuitira kuti vemakambani vakwanise kupinza mafuta edzimotokari munyika.
Saka I think if energy policy yedu inofanira kugadziriswa from day one yonyatsostructure, then pa fuel import vanhu ngavabvumirwe kuimporta fuel yavo vega. Munhu ane mari dzake dzatora kuma free fund, people should be allowed to import their own fuel. Zvokuti izera and all this yatingangoti zvedu monopoly kana cartel iri kuranda fuel energy the same tata, because pane element yeprofit sharing nekuti fuel ikapinda haisi kutengeswa market yese, inombovharwa mamheri ozopana anoenda black market. Saka vanhu vane mari dzavo kunze ngavabvumidze kuti munhu wese you allowed to import fuel, munhu asiimportire fuel wega until the situation normalizes. There's no need yekuti vanhu vanopiwa cartel kupiwa malicense and they fail to deliver pa market, hazvibatsire. As a country were going backwards. Saka ipapo panofanira kugadziriswa kuti munhu wese ane capacity yekugenerate power ngaabvumidzwe, because solar is affordable right now. At least wakaita policy which is the government has to be applauded for, yekuti there's no duty now on solar equipment.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
400 RTGS haisi mari inokwana tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika six anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete. Saka haisirizvo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe 400. Ende imari iri kuuya kamwe chete, hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kuri kupawo kuti inflation irambe ichiita chamuramba mhuru, uye Zimstats yakazivisa mwedzi wapera kuti inflation yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu kubva muzana mwedzi wapera. Kunyange hazvo hurumende yainge yati inflation inofanira kuti inge yasvika pazvikamu zviri pasi pegumi mukupera kwegore. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndino mchirongwa chedu, cheve chidiki, che The Connection na 8 Maneru. Apo, tinenge titaura kwa Washington Fellowship, chinokokerwa nehurumende ye Amerika. Kana mchida upina mchirongwa ichi, icho chatino kupakura inechipiri choga choga. Shpati +1 202 465 0318. Aiwa, mure Zimbabwe, ngatisangane ipa chirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kutamba kwanga kuri kuita chikwata chebhora remaoko chenetball chemaJames, icho chawanikwa chichidzokera kumushure mekunge chapedza makwikwi kunetball World Cup yanga ichitirwa kuLiverpool.
Safara kuita number 8 kama timu dzatamba nawo first team yedu World Cup. Timu yenge iri tough matimu dzatakatamba nayo iNew Zealand. Saka yakufila kuti paita mbwa kugora. But tiri kufara kuti ana Northern Ireland, anana Jamaica, Malawi, ani siti time nenge iri moto moto chaiyo. Hapana zvandikuzira, handisa ndambozvinzwa kuti kune vanhu varikutengwa tengwa hino kana vachazotengwa vari maybe varipo.
Okay, kuZimbabwe unotambira timu?
Correctional
Queens. Prison.
Okay.
No, 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 no,
tinotenda zvikuru Marvelous ini ndini jonga kande miri ndichikuonekai ndikusiyai maoko a Christopher Gande.
Soko isika tisenda bakuvi